Nezuro, gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekaenzenza, vakazivisa kuti hurumende ine urongwa hwekuwedzera vashandi mari, asi IMF yakabva yati hurumende ikangowedzera mari pasina kuvandudza upfumi, inenge yodzokera shure paurongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti zvapakuti iedze kushanda neIMF kuti ibude mumadhaka mairi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano revemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce vakalisto Jokonya vanotipa maonero avo pane nyaya dzemihoro yevashandi.
Handisi munhu anogara pasi nechiti vashandi ngavanyimwe mari kweteba. Asi mukaramba moipa madzorera futi paya panga pagadzirwa navamutuli vachiti ivo ngatidimurei yatoti government expenditure ichidzikira pairegura machina mberi.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari kudya nhoko dzezvironda. Mashoko aya atsinirwawo nemukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari yevanhu iri kuramba yangosara kumashure shure, asi zvinhu zvose zvichingokwira. Vanoti muchatambudzika zvenyu kunguva yakati kuti asi rugare rwuri mberi, asi havazivi kuti zuva rimwe usina chikafu, zuva rimwe usina mushonga, unenge watofa.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovazve mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zviri kuitwa namuzvina fundo Ncube hazvisi kushanda. Asi vaJokonya vati vanhu vanofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai zvinotora nguva nekuti nyika yainge yave mukana wamamupere.
Pana marwadzo anototi vanhu vaiti vanhu vanotomi vanowaumira kuti kana tanga tichidya 3 meals per day totomboita 2.
Asi vanoongorora nyaya dzezvemagariro evanhu vaHopo Gumbo vanoti zvirongwa zvakadai zvakamboedzwa neZimbabwe kuma1990 zvichinzi ESAP, asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Zvinoshamisa chaizvo kuti hurumende inoramba ichitero. Vamunangagwa vakanga vari muhurumende navamugabe vanoziva kwazvo kwazvo kuti vanhu chakabvondoka munyika munomu nekuti vanhu vashandi nevamwe varomba vaitambura vakanga vavakurwisa marwadzo ezvirango zvaiiswa nanaIMF and World Bank.
Ko, chii chaizvo chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri? Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti muzvinafundo Ncube vari kuita chaizvo zvinotarisirwa, asi zvirongwa zvavo zviri kukanganiswa nevanopikisa avo vari kuti vari kuda kuratidzira nyika yose.
Tichafara tose, asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora maprize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo.
Asi vabiti vanoti hurumende inofanira kutanga kurwisa nyaya yeuori.
Haungakwanisi kuita austerity ivo vanhu vachiba zvavanobira semabira vanoita Ministry of Finance achezvayo has appeared before the Public Accounts Committee and apologize kuti yakadya $3.2 billion muna 2017 nemuna 2018. Kwakabiwa mari dzinotyisa kunasauk. Tinoziva kuti kune ndege dziri kuhayiwa dzinoita $74,000 an hour. So austerity haikukwanisa kunge iri austerity. Iri austerity inohaidha corruption.
Chirongwa chavaNcube chiri kutarisirwa kupera muna kurume gore rinouya, asi IMF ichauya kuzochiongorora mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.